tichataura nemagweta anomiririra Mrs. Salidura vanonzi ivo vatine chikwereti navo, tikaonesana nemagweta iwayo kuti hatina kubvira tamboona kana magwaro akabva kwavari. Mrs. Dura vakaenda naTendai Biti, pakabuda Biti namangoma MDC, vakabva vangoendawo ikoko, wanga uri member of staff ikoko, isu hatina chatachidyira navo. Saka tawirirana kuti zvinhu zveMDC zvinofanira kudzoserwa mangwana chaiwo, before 11 o'clock mangwana zvinhu zvose zvinofanira kunge zvadzoswa. Kana zvisina kudaro, taakuenda kumatare edzimhosva kuti zvinhu izvozvo zvidzoserwe. Chikonzi ichocho tataura nacho, tataura nemagweta acho. Magweta acho ari kubvumirana nesu kuti zvakatorwa zvisiri pamutemo. Chatinoziva ndechekuti ibhindauko rekuda kunyadzisa vatsvangirai. Saka tinoda kuti isusu vanhu vedu vazive kuti musangano wavo uripo.
Asi kavamonzora zvinonziwo nevamwe, imi manga muchisingatevere nyaya iyoyi kana kuti mamusingaitore kuita serious pamaiudzwa nezvenyaya yechikwereti chemari iyoyi?
Haisimbori nyaya yakanga iri serious. Nyaya yakanga iripo yanga iri yaanonzi Twende Shone, anga ari director general weMDC. Asi takazoziva kuti pasi penyaya iyoyo ndopa paine nyaya dzaana Sali ivavo. Saka takatisingaizive kuti iriko, hatambobvira tapiwa mapepa ekuti kune nyaya yakadai yakadai yakadai. Dai kuva pai paine nyaya iyo tingadai takatoita zvatakaitawo pane nyaya dzaana Shone.
Saka zvamakazoziva kuti pane nyaya iyoyi yaivo muzvare Salidura, zvii zvamakazoitawo sebato kuti mugadzirise?
Tataura nemagweta iwavo, tikaonesana nawo magweta iwavo kuti zvavakaita hazvisi pamutemo. Zvakaitwa nechikonzi hazvisi pamutemo. Zvakaitwa nemapurisa hazvisi pamutemo. Kana vanhu vaine chikwereti pakati pavo as private citizens, hazvinei neriot police izvozvo. Asi tinoona kuti polisi yakauya kuitira kunyadzisa vatsvangirai. Nokuti panga paine National Council meeting. National Council iyoyo yanga iri supposed kutaura nyaya dzemacoalition. Saka pakuuya kwepolisi kudisturba musangano iwoyo, kutora property iyoyo, iranga riri bhinda uko rekuti zvisaitika izvozvo.